For too long, we've watched our middle class shrink as we've exported our jobs and wealth to foreign countries. We've financed and built one global.
Kwenguva yakareba tanga tichishanda kunze kwenyika yedu pasi rose, uko kwatakashandisa zviuru nezviuru zvemadhora. Ino yave nguva yekuti tigadzirise zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika yedu. Tiri kuda kugadzirisa zvinhu kuitira kuti upenyu hwevana veAmerica huchengeteke. Tinoda kugadzirisa zvinhu kunzvimbo dzakadai seChicago, Baltimore neDetroit nedzimwewo nzvimbo munyika ino uko zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Tiri kuda kuona kuti tachengetedza miganhu yenyika yedu zvakasimbisisa kuitira kuti pasave nezvinhu zvakadai sezvinodhaka zvinobva kune dzimwe nyika zvicharamba zvichipinda munyika ino.